Munyora anoona nezvekugara zvakanaka kwevanhu muMDC Alliance, Muzvare Morin Kadema-Onga, vanoti vashandi vekumajeri vasvika pachipatara change chirapirwa Muzvare Mamombe pakati peusiku, ndokumanikidza Muzvare Mamombe kuti vadzokere kujeri rechikurubhi vasati vapedza kurapwa. Muzvare Mamombe, vanonzi vakatakurwa ndokuendeswa kuchipatara ichi nezuro manheru, mushure mekurwara kwavanonzi vari kuita, asi vanonzi vakazobviswa muchipatara ichi zvechisimba, kunyange hazvo madhokotera akanga ati vakanga vachifanira kuonekwa namazvikokota nhasi mangwana. Nani Muzvare Kadema-Onga vati Muzvare Mamombe vari kunzwa mudumbu asi vabviswa kuchipatara vasiri kuda.
Honorable Johana Mamombe vakatakurwa kubva kuchikurubhi neambulance pamwe chete nemachiremba mushure mekunge varwadziwa zvakanyanya nemudumbu, saka vakazoenda vakanopiwa mubhedha kuchipatara. Kuchipatara kwakapiwa mubhedha ikoko chiremba wavo wemazuva ese akazoenda achinovaona, ndokubva atsanangura nyaya yekuti vanoda kuti vaonekwe namazvikokota vanoita nezvemudumbu kuti vazive kuti chii chingadaro chiri kubata nyama dzavo. Saka zvisati zvaitika izvozvo nezvaifanira kuti zviitike muzuva ranhasi, asi zvisati zvaitika izvozvo veprisons vakasvika kuchipatara kwavakanga vakapiwa mubhedha nezuro vachibva vavatakura zvechisimba kunovadzosera kutirongo. Kunyangwezvo kuchipatara ikoko vanga vagara vakatochengetwa nevanhu veprisons semunhu anenge achinzi musungwa.
Mutevedzeri wemutauriro weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vatsoropodza vekumajeri nezvavaita izvi vachiti zviri pachena kuti vari kushungurudza Muzvare Mamombe vachitumwa nebato reZANU-PF.
Maitiro akadai maitiro akashata, maitiro asingafanunge achiitika, maitiro echisatani kuti munhu haachafani kurapwa kana achinge arwara, kuti munhu haachafani kunge achiwana treatment kwaanofanira kunge achiiwana, nekuti kune pati inonzi ZANU-PF ine utsinye, nekuti kune pati inonzi ZANU-PF yakapinda pachigaro zvisizvo, saka inoda kumanikidza vanhu kuti vati ZANU-PF ndiyo chaiyo. Maitiro yekuti isu sevana vaZimbabwe nyaya yakatarwa naPresident Nelson Chamisa yekuti tofanira kubatana citizen convergence tigadzire zviri zviri kunetsa muZimbabwe zvino, kuti dictatorship iri kutinetsa iyi inofanira kuti zvipinzwe mugwara. Zimbabwe neZimbabwe yakarwirwa nevana vaZimbabwe kuti isununguke, asi kusununga kwacho hapana.
Mutauriri weZANU-PF vaSimon Kaya Moyo vaudza Studio 7 parunhare kuti havatombozivi kuti Muzvare Mamombe ndiani, vakati sebato riri kutonga vane zvakawanda zvavari kuita zvekugadzirisa zvinhu munyika, vachiti havana nguva yekuswera vachitamba mahombwe nevanhu vemapato anopikisa. Izvi zvatsinirwa nemushandi mukuru anoona nezvekuburitswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi.
Ndo zvinotaridza kuti hapasisina zviripo ranguva zuru rakapinda nyoka. Kana vakungoti chose chavasangana nacho vongoti ZANU-PF, zvinenge zvonyadzisa. Ndo zvinotaridza kuti they are now headless chickens. ZANU-PF inopinda papi kunyaya dzekuchengetedzwa kwevapari vemhosva? Inopinda papi ipapo? ZANU-PF inopinda papi pakuchengetedzwa kwenyanya kuchikurubhi? Inokwana papi? Ngavaende nenyaya dzavo, kana vaine zvinyunyuto zvavanazvo ngavaende kanazvo kumakotsi kumatarezi. Zvose zvavari kuita izvi maitiro emadhirama kwinzi ekuti ndionekwe, maitiro ekuda kuonererwa aya, kuda kutsvaka kuti ndionekwe, kuti zvityise zvinyorwe mumapepa tigodii. Zvinonyadzisa, hazvichashandi izvi. Mutemo wemuZimbabwe mutemo, haunei nokuti uri weZANU-PF kana kuti hausi, haunei nokuti kwazoitwa maheadlines enhau kana kuti hakuna. Vanochengetedza mutemo vari kungouchengetedza, ende mazuva avo okurarama ari kungowedzera, nemazuva avo mufaro ari kuwedzera. Vanotyora mutemo vachangovunyana seshizha rabva pana mai varo. Haisi mhosva yeZANU-PF iyoyo. Hatinei nokuziva kuti anonzi Johana Mamombe ndiani. Hatina nguva iyoyo yokuswera tichiteverera nevanhu vasina kana nematuro ose. Tiri bhizi kurwisana neCovid, tiri bhizi kugadzirisa nyika.
Zvichakadai, mutauriri weZimbabwe Prisons and Correctional Services amai Meya Kanyezi vaudza Studio 7 kuti vanga vachiri kumboferefeta kuti chii chaizvo chakanyatsoitika pachipatara apa, kuti Muzvare Mamombe vazobviswa vasati varapwa, asi pataenda pamhepo vanga vasati vadzoka kwatiri. Kubviswa kwaMuzvare Mamombe muchipatara vasati varapwa kwashorwawo nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch. Mukuru wesangano iri kuchamhembe kweAfrica vaDewa Mavhinga vati zvaitwa nevemajeri izvi zvinotyora kodzero dzaMuzvare Mamombe.
Kushungurudzwa chete kwavari kuitwa mudzimai wechidiki uyu nehurumende yavamunangagwa. Asi chinonyanyorwadza ndechekuti vanhu vari kutarisa vachiramba vakanyarara. Munhu wese anofanira kuti ashore kutikoro kukodzero kurukuitwa nekuti Muzvare Joana Mamombe haana mhosva. Mangwana ndiwewo unenge uchipinda munyatwa yakadaro. Ngatisimukei tese nemazwi edu titaurire vamunangagwa kuti varege unharadada nehunhu hwakadai hwekuti vanhu vashungurudzwe masikati machena, nekuti zvinovhiringa kuondonga nekukanganisa zita renyika nechimiro chenyika pasi rose. Hapana patichazonyarara tichiona Muzvare Joana Mamombe nevamwe vachishungurudzwa.
Imwe nhengo yeMDC Alliance inogara Muharare West vaDenford Ngadzihore avo vaimbova kanzuro yeward 16 vasati vadzingwa kukanzuro neMDCT yavaDouglas Monzora vaudza Studio 7 kuti vagari vemuHarare West vasara pamhene zvitevera kugara mujeri kwenguva refu kwaita Muzvare Mamombe.
Zvakonzera zvakare kuti paita question amendment number 2 nehurumende pamwe chete nevamonzora MDCT yavo, vanhu veHarare West anokwanisa kupa pfungwa dzavo kuno mumiriri wavo kuti aendese kuparamende. Mbozi vazhinji vavo kutaura kwatinoita navo kuzuva nezuva havasi kuda bhiri iri, vari kuti bhiri iri rakashata ropa masimba kuna purezidendi, but havana munhu wekupa. Mudunhu reHarare West zvakare mune matambudziko arimo zuva nezuva ari kushaya mumiririri. Pane nyaya yemagetsi yanoita Cotswold Hills, pane nyaya zvakare yembavha dzarura dziri kuba vana vechikoro, nenyaya yesuwa, nyaya yezvakasiyana-siyana, masecurity issues munharaunda. Nyaya dzose idzi hadzina mumiririri.
Hatina kukwanisa kutaura naamai vaMuzvare Mamombe kutinzwe kuti mhuri yavo iri kutambira sei kusungwa-sungwa kuri kuitwa Muzvare Mamombe nenyaya dzezvematongerwo enyika. Muzvare Mamombe neumwe wavo anove nhengo yekomiti yepamusoro yeboka revechidiki muMDC Alliance, Muzvare Cecilia Chimbiri, vakasungwa mwedzi wapera vachipomerwa mhosva yekunzi vakaita musangano nevatori venhau panze pematarehedzi mhosva muHarare, zvinonzi nehurumende zvaityora mitemo yakadzikwa nehurumende yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19. Vakazonyimwa mukana wokubhadhara mari yechibatiso. Vaviri ava vakatarisana nedzimwe mhosva mumatare dzekunzi ivo pamwe nemumwe wavo uyo asina kusungwa iye zvino, Muzvare Netsai Marova, vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende muna Chivabvu gore rapera, uye kuti vakaratidzira zvisiri pamutemo mumusha weWarren Park gore rapera zvakare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.